Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera nhasi uri musi wesvondo kunyana 18 2016. Makateerera kuStudio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vemachechi voronga kunopa mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe gwaro renyunyuto. Sangano repTUZ rotaura pamusoro pemazuva emihuro yevashandi vehurumende akaziviswa svondo rapera. Sangano re Center for Natural Resource Governance rokurudzira veruzhinji kuti varambe kutambira bhiri rezvemigodhi nezvicherwa, richiti bhiri rinopa masimba akawandisa kubazi rezvemigodhi. Vatsigiri vemapato anopikisa kunyama ubogo kuchesa muMount Darwin South vochema kuti vari kunyimwa chikafu nemakanzura ezanupf. Iyi ndiyo mumwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Masangano emakereke akabatana achishanda neZimbabwe Divine Destiny mangwana ari kuronga kusvitsa gwaro renyunyuto kumutungamiri wenyika vaRobert Mugabe, iro riri kuvakurudzira kuti vasiye chigaro nekuti vakundikana kutungamira nyika. Vari kutungamira urongwa uhu Bishop Anselmo Magaya, avo vanotungamira zvakare Zimbabwe Divine Destiny, vanoti gwaro ravo ravari kusvitsa nemuvhuro kuna vaMugabe rine zvinyunyuto zvikuru zvitatu. Mamwe masangano ari muurongwa uhu anosanganisira reChristian Voice, a Prayer Network neZimbabwe Pastors Forum. Ngatinzwei hurukuro yataita naBishop Magaya pamusoro penyaya iyi.
Tiri kuti isusu hazvina kukwana kungotaura tichipopota tichishandisa mapepanhau tichimacha tiri kure navo vaMugabe. Asi semasangano emakereke tiri kuti isusu tiri kuda kusvitsa gwaro rekunyunyuta rekuratidza vaMugabe zvinhu zvitatu zvakaita sokuti vapresida kana kuti ndiye mukuru wehurumende yaondomora upfumi hwenyika. Chechipiri, ndiye mukuru wehurumende inodzvinyirira vanhu, kuuraya vanhu, kutsakatisa vanhu. Iyewo zvakare mukuru wehurumende yakonzeresa kushupikana kwevanhu. Saka isusu tiri kuti hatimete izvozvo vobvuma kuti havakwanisi kugadzirisa Zimbabwe, voopena apo kuti vanhu vemuZimbabwe vaite hurukuro inoita kuti tigadzirise zvinhu pamwe chete. Kana vakundikana kuita izvozvo, tichapfuura mberi nokuenda kuParliament for impeachment.
Tinoona kuti urongwa hwenyu hausi hwekutanga vanhu vachiedza kusvitsa magwaro enyunyuto kumutungamiri wenyika. Munofunga here kuti munobudirira?
Zvinogona kusadaro panguva dzino kuti vagwadame vabvume zvatiri kuda. Asi tinoziva kuti isu kana tichinge taita zvatinenge taita, tinonzwa mwoyo yedu ichiti parugare. Asiwo tinodavira kuti maefforts atiri kuisa iwayo akabatana nemamwe maefforts atakamboita nemamwe ari kuitwa zvekare nevamwe. Zvichabatwa chete kuti mumagumo azvo vaMugabe vachagwadama chete kumadimandi eruzhinji rweZimbabwe.
Ndeupi umwe urongwa hwamuinawo hwekuedza kuti musvitse zvinyunyuto zvenyu kana kuti muyeuchidze hurumende kuti iri kukundikana?
Musi wechishanu tinouya, musi wa23 tinenge tichidemonstrata tichienda kuParliament kunopetishina kana kunosubmita kuti rimwe gwaro kuParliament rokuti izvo anofanira kuita inonzi muchirungu impeachment kuna President vaMugabe. Takanzvera tikaona mubumbiro remutemo tichikwanisika kuitika izvozvo.
Vanga vari mukuru weZimbabwe Divine Destiny Bishop Anselmo Magaya vari parunhare muHarare neStudio 7. Sangano revarairidzire Progressive Teachers Union of Zimbabwe rinoti riri kugunun'una zvikuru nedanho rehurumende rekunonoka kubhadhara varairidzi miuro yavo yemwedzi waGunyana. Izvi zvinotevera kuziviswa kwemazuva anotarisirwa kutambirwa mari nevashandi vehurumende svondo rapera. Mauto ari kutarisirwa kutambira mari musi wa20 mwedzi uno, koti veboka rezveutano vachitambira musi wa23, mapurisani vekumajeri votambira musi wa27, kotiwo varayiridzi vozotambira musi wa3 gumi guru. Vamwe vashandi vehurumende vose vanotarisirwa kutambira musi wa6 gumi guru. Munyore mukuru wePTUZ vaRaymond Majongwe vanoti sevashandi kana vakaregerera katsika ikaka kekunonoka kubhadharwa kachienderera mberi vachatambiriswa miuro yavo yazvita munandira wegore rinouya. Ngatinzwe hurukuru yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Isu tiri kuti nekufamba kuri kuita mazuva aya mwedzi wapera takatambira musi wa2 iye zvinotonzi musi wa3 kuvauta kutodzokera kumashure. Zvinoreva izvo kuti mazuva edu nezuva rimwe chete tatanga kudzokera kumashure. Zvichireva izvo kuti pei yedu yemuna December yatanga takatarisa kuti tofanira kuiwanawo before Christmas nemazuva ekuti tinowana mari musi wa3 October zvaakureva kuti zuva iroro kuti rizotunzwa kumashure zvisati netsa. Ende avo vagara vachiwana mari kuma20 masoja nevekuprevent nezeprp ndo vangangowana mari pachristmas. Isu toti hatidi hurumende inotrita isu varayiridzi nevamwe vashandi sekunonzi tikuvabva ndiripo. Dai tangozivikanwawo kuti tinoshandira hurumende ende tiri kushandira kuti nyika yedu itinakire zvinakire tese. Nekuti izvozvo ndo zvinotirwadza kuti mazuva aya hongu vanhu vanogona kufara kuti aramba ari padhuze nekutamba kwemwedzi. Asi handizvo nokuti tikatitarisa kumberi toziva kuti imwe mari yemuna 2016 tazvitambira muna 2017.
Saka matanhu apa muchatora sesangano.
Chiripo ndechekuti zvino izvi totongoramba takaisa musoro pamwe chete nevamwe tichikurukura nekuedza kuti hurumende itizwisise. Nekuti isu rwiyo rwekuti hurumende haina mari isu tichiona vachipambadza vachiita zvese zvavanoda havameri kudya mari zvatinoona. Vamwe ndo vari kunzi maminista anenge achingovaka dzimba dzinotyisa dzekuita ngonozi dzimba dzaana Paris Hilton zvinototineka kuti sei vanhu havasingadzii.
Vanga vari mutauriri wesangano reProgressive Teachers Union of Zimbabwe vaRaymond Majongwe vari parunare muHarare neStudio 7. Sangano rinorwira kuchengetedzwa kwezviwanikwa reCenter for Natural Resource Governance rinoti riri kukurudzira vana veZimbabwe kuti varambe kutambira bhiri rine pfungwa dziri kuunganidzwa reMines and Minerals Amendment Bill sezvo riine zvakawanda zvariri kutadza kuzadzisa zvinobatsira veruzhinji. Mukuru wesangano iri vaFarai Maguhu vanoti sangano ravo rakaona zvinhu zvishanu zvinoita kuti rikurudzire veruzhinji kuramba bhiri iri zvinosanganisira kubviswa kwemasimba eboka reEMA, kuumbwa kwebhodhi rinenge rakazara nevakuru vakuru vebazi rezvemigodhi nezvicherwa pamwewo nekupa masimba akawandisa kugorokota rezvemigodhi nezvicherwa. Pari zvino komiti yeparamende inoona nezvezvicherwa inonzi iri kutenderera nenyika ichinzwa pfungwa dzevanhu. Danho rinonzi navamaguhu rinopa mukana wakanaka kuruzhinji rweZimbabwe kuti varambe mutemo uyu. Ngatinzwei vachitsanangura.
Chekutanga bill iri rinoda kuti ribvise simba reEnvironmental Management Agency yatinoti EMA, iyo yakafoma neact of parliament muna 2002 kuti iongorore pamusoro penyaya dzeenvironment especially pari kuitika nyaya dzemining nezvimwewo zvinokanganisa mvura nenzvimbo. Chepiri, tiri kuona kuti bill iri rinogadzira a fake mining affairs board inotungamirwa napermanent secretary waFrancis Kudyanga. Saka tiri kuti izvozvo zvakashata. Chechitatu, paita dambudziko rekuti nyika yedu haisi kupa vanhu mabasa. Saka tane vanhu vanokwanisa kusvika miriyoni vari kurarama nekuchera goridhe vasina kurejestwa vatinoti maartisanal miners. Vanhu ivavo vanofanira kuti varejestwe vakwanisewo kushanda zviri pamutemo. Vamwe vacho vari kupfurwa nemapurisa nemagadhi emining companies.
Ko panyaya yekuti vanhu vange vachiziviswa kuti zvinhu zviri kufamba sei, yatingati transparency, iripo here pabhiri irori?
Hapana zvamuchose. In fact, bill iri riri kutowedzera kumbunyikidzwa kweinformation kuministry of mines.
Bhiri iro rinotarisirwa kupasiswa riini vamagou?
Bhiri iri richine zvinhanho zvakati kuti, nekuti pari zvino Parliamentary Portfolio Committee on Mines ichange ichitenderera muwanu ichibvunza, I think from now kusvika kunana 23 September.
Saka imi mune dzidziso here yamuri kupawo kuvanhu pamusoro pezvamuri kukurudzira izvi?
Takatombotenderera takaenda especially nzvimbo dziri kucherwa maminerals. Ndokwakaenda maorganizations ari pasi pePublish What You Pay Zimbabwe vachiyambira vanhu kuti vaongorore zvisimo mubhiri umu zvinofanira kunga zvirimo kuti vakwanise kuzobvunza mibvunzo yakadaro kuparliament.
Vanga vari mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu vari parunare kwaMutare neStudio 7. Vamwe vagari vekunyamahobogo kuchesa mudunhu reMount Darwin South muMashonaland Central vanoti vari kunyimwa chikafu chinogoverwa vanhu nehurumende nezvikonzero zvokuti vanotsigira mapato anopikisa hurumende. Izvi zvinonzi zviri kuitika kunyange hazvo mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe mwedzi mishoma yapfuura vakabuda pachena kuti hapana munhu anofanirwa kunyimwa chikafu nemhaka yezvematongerwo enyika. Izviwo zvinotsinira ongororo yakaburitswa nekomiti yekodzero dzevanhu yeHuman Rights Commission, iyo yakati vanopikisa hurumende yeZANU-PF vari kunyimwa chikafu. Tabata mumwe mutsigiri weMDCT vaFelix Zishiri vanogara kunyamahobogo kuti tinzwe zviri kutora nzvimbo.
Chikafu chiri kuuya tina vakanzira weZANU-PF. Atitsigirana neveZANU-PF vakamusarudza. Saka vedi zveMDCT takangomira tichiokera, hatina kana kuwana kana chinhu.
Saka matimambo svitso here zvichemo zvenyu zvokuvakuru vakuru?
Handisati ndange ndatumira mashoko mberi.
Zvikonzero zvipi zvavari kupa kana vachikunyima yechikafu?
Vanoti ivo indai munopuwa navatsvangirai.
Zvaa nenguva yakadii zvichiitika?
Ndingati iye zvino ratova gore rechipiri.
Saka muri kuzoita sei kana manyimwa chikafu?
Tinongoudza mapurisa anenge aripo. Ndavaya mapurisa reserva ataitaura kare vari vanhu veZANU-PF.
Saka hamuna here vamwe veZANU-PF vanogona kuzokupaiwo rubatsiro rwechikafu kana muchinge manyimwa kudaro, vakanga vatambira chikafu vozokupai nerweseri?
Hakuna, hakuna.
Masangano anopa rubatsiro ari kuita sei kana chikafu chauya? Nokuti tinoziva kuti masangano anofanira kunge achipa munhu wese.
Zviri kuitika ndinofunga ndozvokuti chikafu ichi chiri kuuya chiri through social warfare. Ichitarisa varwere neai sevanhu vari mumapurazi. Tinongoti isu tiri kungosiyiwa tichiona chikafu chichipfuura chiinda mumareseva uko, asi mumapurazi imomo hatina chiro.
Asi mumapurazi imomo
kuti pazviri kubva ndokuna MP here kana kuti ndokuna DA here hatisi kuziva.
MP wenyu ndiani mudunhu menyu uye matimambo mupirawo here nedambudziko renyiri?
Aiye zvino ndaandisati hangu ndamupira dambudziko iroro, asi ndinistika suku here Xavier.
Munofunga kuti makavapira dambudziko iri vanoriitambira here?
Ndiuri kutokushidzira mo kuti zvinhu zvibhende saizvozvo. Nokuti isusu vemDCT akatotivengaa kumubhanu.
Vanga vari mutsigiri weMDCT mudunhu reMashonaland Central vaFelix Zishiri vari parunare neStudio 7. Hatina kukwanisa kunzwa divi reZANU-PF kanavo divi ravakasukuwere panyaya iye. Zvizvarwa zveZimbabwe zviri muAmerica pamwe nezviri kubva kune dzimwe nyika dzinosanganisira Zimbabwe, Britain neCanada zviri kuungana muNew York umo zviri kuratidzira kumusangano weUnited Nations General Assembly uri kupindwawo nemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. vari kuratidzira ava vanoti vatora mukana wegungano reUNGA uyu kuzivisawo dzimwe nyika dzepasi rino nezvematambudziko ari muZimbabwe avanoti akonzereswa navamugabe nehurumende yavo yeZANU-PF. Mumwe vakaenda kuNew York kunoratidzira ndavarufaro Kaseke ava vakabva kuEngland. Ngatinzwei vachitaura naMavelous Mhlanganya uye weStudio 7.
Ini ndabva nekuEngland. Chaita kuti ndisimbe kuyava kuno kuNew York inhau yekuda kuona shanduko munyika medu. Guru sei tira kuona hurumende ichibva iyi kuchiya hurumende itsva. Saka kuratidzira kwatiri kuita kuNew York tira kuratidzira kuti ruzhinji rwese rwepasi pano ruzive nekuti tinoziva kuti paUN panouya vanhu vakasiyana-siyana venyika dzakasiyana-siyana. Saka tinoda kutitora mukana iwoyu kuratidzira kuti vanhu vazive kuti murume anonzi Mugabe uyu haachafarirwi nevanhu vake.
Munoona zvichizobatsira here kuti munge muri zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika muchiratidzira panguva apo mutungamiri wenyika anenge aripo? Zvii chaizvo zvamune muri kuda kuti zvizobuda pazviri?
Chatiri kuda kuti chibude pazviri inyaya yekuti murume uyu kwenguva yakareba anga asina vanhu vanongati kumushoro podza pachena, munhu wekuti anga achingosiyiwa achingoita madiro. Saka tiri kutarisira kuti vamwewo veukama tiri kuchema, unochemera pavamwe pane vamwe, tiri kuchemera pane vamwe. Tiri kutarisira kuti vachanzwa kuchema kwedu, vachaonawo kuchema kwatichaita, vachabatsirawo vogoonawo zvavangatiite kuti Zimbabwe nyaya iite sei zvichinjwe, naiyowo mukuru uyu agoonawo pache zvake. Tiri kutarisira kuti kana achine pfungwa shanu dzine vamwe vese aone kuti zvaitika izvi kaizvi zvine chirevo, akadzokera kumba afungewo, ashandisewo dzake pfungwa kana kuti vanoshanda naye vagone kuonawo zvimwe zvezvinhu zvatiri kuita. Hazvisirizvo chete zvatichaita murwendo runo rwatauya kuno kuNew York. Pane zvakawanda zvatiri kuita nevagari vemaZimbabweans vari muno muNorth America zvatichaita, zvichabatsira futi kuti kuratidzira kwaiduku kuite mutsindo. Saka kuratidzira hachisiricho chega chinhu chatichaita, tichagara pasi, tichapanana mazano, chaita mamwe matano atichatora ekuti zvinhu zvedu zvifambe zvakanaka.
Pane vamwe vari kuuya here kubva ikoko kuBritain kwamabva uko vachange vachisangana nemikoko kuNew York?
Ini pari zvino izvi hapana wandiri kuziya ari kuuya kubva kudivi rekunana Britain. Ndingangoti handiri kuziva kuti anga aripo zvino izvi ndini. Ndisingazivi dzimwe nguva pange mumwe anoyo zvakorekedza. Asi pari zvino izvi ndini ndakabva nechekusaidi ikoko.
Tinoonazve tinokuonai pamadandemutande eFacebook nemamwe. Munoona zvinhu zvakadai sedandemutande resocial media zvichibatsira sei pakuedza kuudza zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunharaunda dzakasiyana-siyana mamiriro akaita zvinhu munyika?
Dandemutande ndoratingatoti ndorabatsira zvikuru, nekuti kufambiswa kwemashoko kwaanyore. Tange tine chisungwa chimwe chatinenge taita zvakafana nechisungwa chatinenge taita, kana kuti toti ndingasungwa handiti paya paya. Zvikaiswa padandemutande ipapo apo katika zvitaura padandemutande, munhu wese vanoswera vaziva kuti ndingasungwa kana kuchibatanidzwa mari dzemabheu dzobatanidzwa, kana kuti vanhu vachienda kunobatsira mhuri yake voenda. Kana tikati pane musangano uda kuitwa wevanhu wezvizvarwa zvemuZimbabwe, musangano uda kuitwa kwakati, vanhu vaungane pamwe chete, tionesane pamwe chete, dandemutande riri kutotibatsira. Nekuti dai pasina dandemutande, kufambiswa kwemashoko nekupanana mazano nekupanana kurudziro kwatiri kuita kungadai kuchinetsa.
Vanga vari varufaro Kaseke vabva kuEngland vachiuya kuNew York kuzonoratidzira, vachitaura naMavelous Mhlanganya uye weStudio 7. Iye zvino tokuendesai kuna Blessing Zulu kwaanoti pachirongwa chezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Tinokutambirai nemufaro vatereri muchirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nhasi taita rombo rakanaka tatsikwa namukoma Steven Vunganai, avo vanotungamira sangano reGlobal Youth Foundation Zimbabwe. Tinokutambirai nemufaro pano paStudio 7, mukoma Steven.
Zvinofara kuva pano, mukoma Blessing.
Aiwa, isu tiri nani. Mukoma Steven, mazuva mashoma yatiri kuona kuti manga muchipinda muzvirongwa zvakanangana nebudiriro kana kuti sustainable development, tiudze kuti zvanga zvichifamba sei uye zvanga zvakarongwa nani?
Anga makungano ekusangana kwevechidiki vepasi rese anga akarongwa neUnited Nations neWorld Bank Youth Summit neinonzi Opportunity Nations kuunganidza vechidiki kuti vataurirane nenhau dzinoenderana nemasustainable development, nekuti tingasimbise sei vechidiki mukuburidzira nekuvapa dzidziso concerning maSDGs and kuvasimbisawo nemaprojects avari kuita. pasi rese anoenderana nema sustainable development goals.
Musangano uyu waitirwa kupi uye kwanga kwine vechidiki kubva kunyika dzipi?
Musangano uyu wakaitirwa mu New York muno mu United States. Wakanga une vana vechidiki from 16 to 32 years old. Wakanga wakarerekera tarisa mumwe nemumwe ari kuita maprojects anoita nezvema SDGs kubva kunyika dzese 193 states dziri bacho dzere United Nations.
Saka mungatiwo imi zvii zvamakadzidza zvakakosha apa?
Zvakadzidza zvakakosha zviripo zvizhinji. Takarerekerawo needu nyika yeZimbabwe. Tiri kutarisa vechidiki vemunyika medu vari kushaya mabasa and vari kushaya support in terms of maprojects avari kuita ebudiriro. Zvatipo mukana wekuti tikwanisewo kunge tichitaurawo nevari kuitawo maprojects anorerendera nevechidiki vari kune dzimwewo nyika, tichionewawo kuti tingasimbisa nesei, tingabatsira nesei kuti tisimbise vechidiki. Takatarisirawo nemamiriro vechidiki vemuZimbabwe. Havana mabasa, uro vane mabasa acho vari kushaya sapoti yekuti vange vachiita zvinhu zvinoenderana nebudiriro. Even nenyaya yedzidziso as well, kuti mikana inoitawo yekuti vechidiki vemedu muZimbabwe vaonekewo vachibudawo nekunze vachinodzidzawo vadzokewo munyika vachikwanisawo kuti vashandewo mukubudirirawo kwenyika yedu.
Saka pane zvinobatika here zvatichaona zvichiitika mune ramangwana pane musangano iwoyo takatarisa nyaya yeZimbabwe?
Hongu, bato rangu Global Youth Foundation Zimbabwe nemamwe mapoka evechidiki vari muZimbabwe, tinoda kushanda kuti tiite project inonzi Zimbabwe Youth Agenda 2030. Iyo ino project tashandisawo sezambuko kuti tikwanise kukonekta maorganization evechidiki ari muZimbabwe kune mamwe ari kunze.
Asi tichitarisa pane vechidiki pari zvino pasi rose, munoona here vachikwanisa kunge vachizadzikisa zviga izvozvi zveUnited Nations kana kuti masustainable development goals mugore ra2030
racho? Kuvepo tarisiro neshungu iripo, asi zvimingamupi zvikati wandeiwo tichitarisirawo nekuti tinoda kuti tipushewo magovernance eduwo kuti vakwanisewo kutinzwawo vechidiki chichemo chedu. Hongu shungu tinogona kunge tiinadzo, asi zvimingambidzo zvakawanda pakuti hatina vari kunyanya kutipawo nzeve, hatina vari kutiteerera kuti pane nhau yedu yekuti tikwanisewo tichipuwawo simba uye tichipuwawo nguva yekuti timbokwanisawo kumboitawo maprojects aya tichizvisimbisawo nevechidiki. Tukushayawo mikana yakati wandeiwo kuti tive tikwanisawo kuzvimirizira, sezvo vazhinji vedu vechidiki tinange tine shungu, asi maplatform nemaopportunities ndiwo akati mashomekei. Asi kuti zvive izvi zvikamingambidze zvikagadziriswa, tinokwanisa kuonekawo tichibudirira kuti 2030 magoals aya ange achibudirira chaizvo.
Aiwa, tinokutendai zvikuru mukoma Steven nekupinda muchirongwa chedu.
Tinotenda mukoma Blessing.
Avo vanga vari mukoma Steven vunganai vanotungamira sangano reGlobal Youth Foundation Zimbabwe vachitaura vari parunare kuNew York. Aiwa hama wadiwa, nhambitambe inoregwa ichanaka, nekudaro ngaisiye matambo. Nokuonineka ine mufaro, ndini wenyu Blessing Zulu, ndokusiyai muna Jonga Kandemiri.
Aiwa, semazuva ose tinotenda Blessing Zulu nechirongwa chake chinobatsira vechidiki.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7.
Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa 909 AM 4930
kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave.
Iye zvino tokupai mumhanzi waHose achipanga unonzi Faro.
Tichibai chipita nzara mupenga yatibaya nyota makumbo tayauri chipinda dzara mugwenga yadibaya nyota makumbo tayauri
nako kambo faro kubva kuna Hosea Chipanga tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro wenhau dzanhasi sangano revarayiridzi reptuz rotaura pamusoro pemazuva emihoro yevashandi vehurumende akaziviswa svondo rapera sangano recenter for natural resource governance rokurudzira veruzhinji kuti varambe kutambira bhiri rezvemigodhi nezvicherwa vatsigiri vemapato anopikisa kunyama hobogo kuchesa mudunhu remount darwin south vochema-chema kuti vari kunyimwa chikafu nemakanzura ebato rezanup f tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi tinoimba kuti muchange muine zvakare mangwana anokuonekai nemufaro semazuva ose ndini wenyu jonga kandemiri ndokusiyai muina standikile mhlanga achikupai nhau mururimi rwechindebele